Baba mangwana hoye Vanhu vanorira mudege Chenjeri vekumabvazuva Mr. Mangwana Kungoti chetazotaurika Asi kasafona papaizika Ndakakulaza ukalazika Ninewe handife ndakakundika Pote uchichengeta moyo wangu Usachiketi ya uri chese shangu Unogara pakati pe moyo wangu Iwe ndiwe chese mbavu yangu Unditumbure pandino baiwa Uwe umbrella pandichanaiwa Uzonditifenda pandino nyeiwa Washinzwa yere mutiwa muana Muana mangu muana Muana mangu muana Muana mangu muana Munogara iwewe chete muana Muana mangu muana Muana mangu muana Muana mangu muana Munogara iwewe chete muana Dine rwendo wanduta kufamba Saka ndioda mperekezi Shiche shika pakuzombo kwamba Saka ndioda mubarayizi Sema nyurira anoitasua Do manyuriro wanda kaita pavuri Sema perera anoita mweya Do maperero wanda kaita pavuri Pamwendi chachiko kamsana Do tata kushandira vana Pamwendi chava jiseko jenika wapintwa Ashefe muana Kwete musirifera nindarama Anina kureva nema Panaka kuza unjino kuta Shikofa muana Kwete munumbi tandicha feka Anina kureva nema Panaka kuza unjino kuta
Mshetam
Kungoti chetazo taurika Asi kasafona papaizika Ndakakulaza ukalazika Ninewe handifenda kakundika Pote uchichengeta moyo wangu Usachiketi ya uri chese shangu Unogara pakati pe moyo wangu Iwe ndiwe chese mbavu yangu Unditumbure pandino baiwa Uwe umbrella pandichanaiwa Uzonditifenda pandino nyeiwa Washinzwa yere mutiwa muana Muana mangu muana Muana mangu muana Muana mangu muana Munogara iwewe chete muana Muana mangu muana Muana mangu muana Muana mangu muana Munogara iwewe chete muana Kwete musirifera nindarama Anina kureva nema Panaka kuza unjino kuta Shikofa muana Kwete munumbi tandichafeka Anina kureva nema Panaka kuza unjino kuta
Natural